Dambudziko randinga ona nderekuti iro vana vakashaya chikafu chakakwana vanobva vaita zvirwere zvakaita sekwashioko, vana marasmus nezvimwe zvakadaro, uye havakure vane utano hwakakwana, zvinoita kuti vasanyanya kudzidza kana kuri kuzvikoro vasapefoma zvakanaka, zvinova afekta upenyu hwavo hwese.
Asi zviri nyore here kuti pawanikwe chikafu chinovaka muviri kunyika dzakaita seZimbabwe dzine nzara pari zvino? Tichitarisawo kuti kune nyika dzakawanda dzine hondo, kunana Israel uko kuUkraine nedzimwe.
Zimbabwe ndinoona kunge hatisi kuita zviri enough, because tinokwanisa kunge tichirima chikafu chakakwana chokuti vana vese zvavo vakwanise kupiwa chikafu chakakodzera. Hatisi munguva yehondo. Of course, my drought ariko, but I think the government should be doing more kuti vana vese vawane chikafu chakakwana muZimbabwe.
Totarisawo nyaya yekuti hurumende yakakumbirawo kuti vana vanosvika iwo mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu kana kuti 4.5 million vange vachipiwa chikafu muzvikoro. Zvingabatsira here izvi?
Zvingabatsira zvikuru panyaya yekuti mwana wega wega zvake muZimbabwe akwanise kuwana chikafu chakakwana. Ende maprograms anoitwa not just kunana Zimbabwe, maprograms anoitwa kune dzimwe nyika, even kuno kunana America, zvimwe zvikoro zvinenge zvichimeka shuwa kuti vana vawana chikafu kana vari kuzvikoro.